Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma amai Evelyn Ndlovu kuva gurukota rezvedzidzo. Vashandi vekanzuro yechitungiza vezveutano vanoti havana kuudzwa kuti mari yavo yemihoro yava kubva kuhurumende. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa nhasi pakati peusiku kana dare reCongress rikasawirirana panyaya yemari yokufambisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane gumi nevatatu 213 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane gumi nevatanhatu 4616 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nemazana mana ane makumi masere nevashanu 130,485. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi manomwe nezviviri zvine makumi matatu nevatatu 3,072,033. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere neumwe 2,248,001. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma Dr. Evelyn Ndlovu kuti vave gurukota idzva rinoona nezvedzidzo vachitsiva vaCain Matema avo vakadomwa kuve gurukota risina bazi rakamirira muhofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Minister Without Portfolio. Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Svanda vakati amai Ndlovu vakatotanga basa nezuro pavakangodonwa. Amai Ndlovu mumiriri wevulilima mudare reparamende uye vaimboshanda muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata vaMatema naamai Ndlovu sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe.
Zvisina zvazvo kutaurwa asi zvinoratidza kuti vaMatema vadzikisirwa zvichitera kunyetera kwavakaita hurumende kuti zvikoro zvakagadzirira kunge zvichivhurwa uyezve maCovid vane mastandard operation procedures. Saka chiri pachena ndechekuti vaMatema vadhimotiwa. Kwatiri tinongotaurawo kuti minista vainetsa kuti haana kumboita kana musangano umwe chete zvavo naMaticha Union. Zvaivanetsa kuita musangano naMaticha Union.
Ko Dr. Ndlovu vadomwa ava muri kuatambira sei?
Ava vari kuuya zvekare ava. Hatisati tanzvera kuti tione kuti ruzivo rwavo kana kuti inonzi educational taxonomy iri papi. Asi chatinongofunga ndechekuti vachange vari nani pana vaMatema asi tinova yambira zvekare kuti vazive kuti ku education uku kudhina nama professionals anoda kuti tisati tamhanya kuita ma reforms kana kutaura zvino zvakawanda ku cabinet tinge tamboita nhaurirano kana kukanya tese vakauya tichikanya tese tichikomberana churu tichashanda navo zvakanaka asi vakateedzera tsoka dzavamatema uye nevazhinji vari muministry of education vanonyepa vanataungana ndoro avo tinongoramba takadaro tichitaura chokwadi tichipesana navo saka isu tinogamuchira zvinenge zvakanaka zvinenge zvichibva kwavari asi hatizogamuchiri zvisina kunaka takamira kuti tione mabasa avo nokuti hapana chimwe chatinoziva zvikuru panhoroondo iri kumashure kwavo except tinongoziva kuti kwauya minista munyuwani
asika kazhinji kamakurukota edzidzo anoti ivo tichitarisa zvimwe zvichemo zvamunenge muinazvo handiwo vanokwanisa kuzvigadzirisa zvakaita semari nezvimwe zvikwanisiro muzvikoro uku zviri kugurukota rezvevashandi negurukota rezvemari
kwete kudaro mukatarisa mamwe maminista zvaanotaura hapana maminista anobuda achivhundudzira vashandi vari pasi pavo kana kuti achita inonzi command and control hatina kumboona army commander unotuka masoja hatina kumboona police commissioner unotuka masoja chikurukuru ndechekuti iye ndiyo ziso rokutanga unofanira kunge achiita misangano zvikuru sei nevanotungamira maticha unions toonawo achiita effort yokuti aindewo kune umwe minista wake weku public service commission uku asi chataiona chekuti vamatema ndo vaitotanga kutaura kutuka nokuchoropodza varayiridzi chokutanga nechekuti isu tinofanira kuwirirana sebazi reeducation pane zvimwe futi zvatofanira kuti titaurane zvinonzi mabilateral agreements zvinopa kuti tiite isu tega kuministri muministri medu
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu westudio 7 zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotarisira kushanda zvakanaka naAmain Dlovu munyori mukuru wesangano iri varobson chere vaudza studio 7 kuti kana Amain Dlovu vakashanda nevarayiridzi vachiita hurukuro navo zvinhu zvichafamba zvakanaka
sesangano rinomirira varayiridzi kumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe pamwe chetezve nedzidzo yemuzimbabwe yese tichikurudzira kuti dzidzo inge ichiwanikwa kungave kuvaroboko vapfumi uye iri dzidzo yakanaka tinogamuchira zvikuru kuapoindwa kwaminista Evelyn Dlovu tichitiwo waapoindwa panguva ino dzidzo yedu yava kumawere yaakukunguruka ichifanira inge ichiramba iri kumusoro kwairi saka minista Dlovu waapinda muhofisi ine basa guru rekuti vange vachiisa kuti tiise musoro pamwe chete mastakeholders ese ane chekuita nenyaya yedzidzo muzimbabwe tione kuti tingasevhesei dzidzo yedu iyo dzidzo yakakanganiswa nekuda kwedenda recovid kwekuti vana vazhinji havana kunge vachiwana mukana wokudzidza apo tiri panguva zvekare yekuti hurumende yakutizvoni vana ivavo ngavawanike vachinyora mazamanishoni izvo zvatinenge tichisoropodza zvikuru uye tiri panguva zvekuti varayiridzi havasi kuwana mihoro inokwana isi tiri kuti varayiridzi vanofanira kunge vachiwana mihoro inokwana saka kuti matambudziko ese akasangana nedzidzo yedu iyi hatiinayo aroda kuti tiise musoro pamwe chete
sevarayiridzi munotarisirei kubva kuna minista Dlovu
minista Dlovu vanofanira kunge vachikonsulta ndochinhu chakakosha changa chisingaitwe nemumwe wavo awanika asisiri muhofisi aiwa nehumbimbi ndoga zvikuru saka nguva inoyi yava nguva isisade humbimbi ndoga panyaya yedzidzo uye yava nguva yekuda kuconsulta even mastakeholders ese anosanganisira maparents mavarayiridzi vana vechikoro chaivo vanofanira kunge futi vachiconsultwa kuti dzidzo idi ende mberi
saka vachere Muri kuti kuna Minister Ndlovu.
Tiri kuti isu tinotarisirwe kuti kana wakanga waita zvisezvo kunge tichisangana pamwe chete tichikurukura tichiona kuti tiri kusamusoro pamwe chete tinowane unified approach kana kuti tinowane muono mumwe chete kuti dzidzo yedu iende mberi. Asi tikati vakuda kudonzera uku kwatinoona kuti dzidzo yedu inoramba ichiondomoka sekuondomoka kwairi kuita. Tinogona kusazoshanda zvakanaka. Saka tiri kungotiwo panguva ino tinotarisira kuti appointment kana yaitwa sezvayaitwa wanofanenge wachikonsulta tofambawo zvakanaka dzidzo yedu ichienda mberi tiri pamwe chete senyika towane kuchengetedza kuti dzidzo yedu sezvayanga iri zvaionekwa iri makore ese aya.
Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union rinoti vashandi vekanzuro yechitungwiza vezveutano vanonzi vave kutambiriswa mihoro yavo nehurumende vachibviswa kukanzuro iyi havana kumbobvira vaudzwa zviri pamutemo kunze kwekunzwa nedzine penyuro kana kuzongoona mihoro yavo ichibva kuhurumende. Mutungamiri wesangano revashandi iri vaEfrem Katsina vanoti chave kunetsa vashandi ava ndechekuti vazive kuti mari dzavo dzekubatsirikana pamwe nezvemudyandigere dzavaipiwa pamwe nekubatsirwa nekanzuro yechitungwiza dzichafambiswa sei. Hurumende yakazivisa nezuro kuburikidza nebasi rezvekufambiswa kwemashoko kuti vashandi vezveutano 60 kubva pa 65 nevashanu vekanzuro yechitungwiza vakabudirira kuendeswa pasi pehurumende panyaya dzemihoro. Uye urongwa uhu huri kuitwawo zvakare kuvashandi veutano mukanzuro yeHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaKatsina.
Chiripo ndechekuti vashanda manesi aya ari kunzi aenda kuhurumende uye aenda ivo vashandi vachida. Handina kuona pavakasheredzwa vachitsanangurirwa pakasheedzwawo isusu vanotungamirira vashandi vacho kuti panzi panyatsoitwa urongwa hwakajeka hunoita kuti munhu wese aenda achifara. Nokuti zvinyuto zviri kutouya nekumahofisi kwedu kuti tangombunyikidzwa kuti handei munobhadharwa kugovernment. Nokudaro ndingangotaura pfungwa yekuti vashandi vazhinji vari kutsutsumwa vari kuti havana kunge vakagadzirira kunge vachienda kuhurumende.
Asika tiri kunzwa kuti izvi zvakanakira vashandi nekuti vanga vachitadza kubhadharwa nenguva nekanzuro yechitungwiza. Munoti
kunyange zvazvo kanzuro yavo yanga ichinonoka kuvabhadhara mukoho wavo wepamwedzi pamwedzi vari kuti aiwa zvinofanira kunge zvichiitwa negwara. Uyezve vachionawo matsamba ari kubva kuhurumende achitaurawo kuti takukutora iri mhaka yekuti hamusi kubhadharwa. Hapana kana chambotinyorwa chambosvika kwavari kunze kwokuti vakangonzi tipei maqualifications enyu vakasubmita. Savanhu vanzi nehurumende submitai. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vazhinji havazi kufara nedanho iri. Ndo zvandiinazvo kubva kuhofisi yedu nekuti vari kucomplaina ivi pamawhatsapp groups vari kucomplaina kuti kutazvoenda sei tisina kunge tadii tatsanangurwa kuti zviri kufamba sei. Mamwe maallowances edu atiinawo achazobhadharwa sei. Pensions dzedu dzichazenge dzichifambiswa sei. Zvakawanda zvavanenge vada kuti vatange vanzwa vasati vanzi vatorwa.
Zvii chaizvo zvamungati zviri kunyunyuta nevashandi vaKatsina?
Vari kutsutsumwa nenyaya yekuti hazvina kunyatsoitwa negwara chaizvo. Zviri kungotaurwa mumanewspaper, zviri kungotaurwa mumatelevision. Asi ivo pachezvavo kuti vanyatsotsanangurirwa kuti zvakamira so hapana ambota vacheedza kuti avaudze kuti muchange muchienda uku muchasiya zvakati muchazowana zvakati. Hakuna ari kuziva. Vakazungu vakangori kana vangotoona mumaaccounts mavo maiswa mari nehurumende. Saka havasi kunyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei. Saka hatigone kuti tingati tiri kufara nazvo kana ivo vakatipa simba rekuti tivamirire vachitsutsumwa. Hatisi kuramba kuti vaende, asi tiri kuti kana zvichiitwa ngazviitwe mushanda achinzwa kufara kuti ndikufarira kuenda kunoshandira kuhurumende uyezve achiziva kuti ndichaona mabenefits api kubva kuhurumende kana zvadaro munhu wese kaanenge afara apa tofamba akatakadaro hapasina kumbunyikidzana saka tiri kuti isusu tinotongodzofara bedzi kana vanhu vadii vafarawo vatinomirira pari zvino havasi kufara nemhaka yekuti havasi kuziva kuti kwavari kuenda kwacho usiku here kana kuti masikati
avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Nepenyuro ya ZBC inoti komiti yeparamende inoona nezve lands, agriculture, water, fisheries ne rural resettlement yakabvunzurudza nemusi wechitatu vakuru veZimbabwe National Water Authority vachida kuziva kuti vanofambisa sei matenda avo ekutenga michina yekuti vanhu vatange vabhadhara mari yemvura prepaid water meters. Muzimlife.com mune nyaya inoti sangano revanokurudzira vanhu kunyoresa kuti vakwanise kuvhota kumanikaland reproject vote 263 vakapomera mapurisa mhosva yokuvhiringa basa ravo richiti vanhu 56 ravakaendesa kuchikanga dangamvura nemutasa north kunonyoresa sevavhoti vakabvunzurudzwa nemapurisa mifananidzo yavo ichitorwa vasina kukumbirwa. Vanoti mapurisa akavapomera mhosva yokushandira nyika dzekumadokero dzinoda kuona kubviswa pachigaro kwehurumende yeZimbabwe. Chronicle rinoti umwe murume wekuhwange akatongerwa makore mapfumbamwe mujeri mushure mekuwanikwa aine dehwe repangolin. Edmund Zulu weLuwendulu muhwange akatiwa mutongo uyu mushure mekubvuma mhosva yake. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya ndikanangana naye panapa ndechikoro zvekunzi chikoro maschool fees chikoro vanofanira kubhadhara vaikwanisa kubhadhara maticha zviri kumboendepiko zvicherwa zvenyika medu zviri kumboendepika zvatadza kudzidzisa isusu waridzi wazvo zviri kuendepi zviri kushandei zvinhu zvese zviri kumashure munyika yedu nyika inonzi ine huchi nemukaka yakapfuma kudaro zvinocherwa zvicherwa musi nenguva everyday zvichibuda munyika unotengesa kunze kwenyika uku zviri kumboendepi ngazvidzidzise vana wedu ngazvidzidzise isusu panguva yevarungu tisati tine best education one of them world but now tatoo kumashure nyaya yekuti tikushaya mari yekubhadhara munyika yachona hamuna kana maindastry hakuna kekuti munhu ushanda akapedza olevhe ana akaipasa uri kunogara mulaini chibata rekubaba ari mafoni tine zvikoro takakombowa tine pfungwa dziri ivi dzinokwanisa kubata mafasi lena zimbabwezi but hazvisi kukwanisa nyaya kuti hatamari kubhadhara maschool fees zvicherwa zvedu ngazvicherwe zvidzoke zvidzidzise vana wedu.
Maswera sei vashamara rimose pastudio 7 ndinoshamiswa zvikuru namai avo vataura kuti mwana weZimbabwe wabudirira vangadai vareva kuti ndekupi kwavari kugara muZimbabwe kusingazikamwi neveruzhinji hwenyika yose pavari kuwana budiriro yavanotaura kuti vana veZimbabwe vabudirira zvachaizvo haisi nyaya iyo yamakwikwi ekutaura asi inyaya yokuudzana chokwadi. Kuudzana chokwadi hazvina kumboipa mufunge. Mwana weZimbabwe wayaura mumakore akawanda zvinozikamwa chero nepasi rese. Imi mibudiriro uyo munotaura isingagoni kuti mureve kuti parakati vanhu vabudirira kana kuti vana vava nezvakati zvavakanga vasina zvibudikidza nezvakati zvinhu rudzii budiriro rudzii yamusingagoni kutsanangura. Vamwe vanoreva kuti papondiwa munhu pakati vanoreva kuti pakati bhazi rabheuka zvikazouya zvikadai ninge watora chocho zvikabuda koini sei mubudiriro yenyu musingatauri pamunoona budiriro yachona kunzvimbo ipi. Ngatiregei makwikwi tichinyeperana vana veZimbabwe kugara mudiaspora kutizira kuSouth Africa kuri kuita vanhu hakusi kunakidzo asi kutiza nhamo munyika yechipikirwo imi muchitaura budiriro isingazikamwe kana isingaonekwi navanhu.
Hapana anobare mwana wake isidi kuti isidi wangu mwana haadzidze wangu mwana haadzidze wese mwana aberekwa anokodzere kuenda kuchikoro ende mubereki anofungi kutarirwa kuti mwana wakwe achazoitawo upenyu huri nani kupfuura humubereki. Sei ndichidaro ndosaka mwaona vanhu vapararira kutiza mudzii kutiza munyika ngekuti hamusisina mabasa mabasa apera pakapedza vanhu vese anopera kumaindastri ese makavhara dzimba dzevarungu vatora kuende kogarepo rii mapurasi izvozvi munotokupe mhemari ikoko vakombanzeta munoipe mhakupi handiti.
Makadii pastudio 7 apo? Verengaiwo maaudhio edu studio 7 tinongonzwa vanhu vechirume vari ngoverengerwa maaudhio imbotsvagaiwo emadzimai zvokuti muno muZimbabwe Women Affairs inotungamirirwa nevanhurume vanhukadzi varipo tiitireiwo masiriyasi vakadzi vari muzanupi yeviri zvichemo zvevanhukadzi zvonzwikwanani zvinobudirira sei kutorwa zvichemo zvedu makatitungamidzira munhurume ndivo varume vacho varivo vari kutitungamirira vachitishungurudza. Women Affairs toda kunzwawo kuti kune munhukadzi ari kutungamirira kumadistrict toda kuona maofisi iwayo muine vanhukadzi vari kutungamirira tiitirei zvakanaka vanhu vezanupie toda kutungamirirwa nevakadzi paWomen Affairs tipei vakadzi kwete varume hatisi kuda varume toda vakadzi enhomu kutaura kuti vakadzi ngavapiwewo mukana makaisirei mapurezidendi maii mavhaisi purezidendi mairi tiitirewo kamukadzi pauvhaisi purezidendi apa.
Izvo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tinogara tichibvunza kuti ko vanhukadzi muripiko tinoda kuhwa kubva kwamuri asi vashoma venyu vanotitumira maaudhio avo tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa pakati peusiku hwanhasi china kana matare eparamende yeAmerica kana kuti Congress akatadza kuwirirana munaurirano dzekubvumira hurumende kuti ikwerete mari yekufambisa mabasa ose ehurumende. Vanhu vazhinji muAmerica vachabatwa nekuvharwa kwehurumende uku nenzira dzakasiyana-siyana. Mabasa ehurumende anokosha uye ane chekuita nezvekudzivirirwa kwenyika, kuchengetedzwa kwemiganhu nevanoona nezvekufambiswa kwendege nemamwe acharamba achiitwa basa rawo. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti kuvharwa kwehurumende uku kungauya panguva yakaipisisa sezvo vanhu vazhinji muAmerica vachiri pakati pekugadzirisa upenyu hwavo huri kuvhiringwa necovid-19. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kusawirirana kuri kuitika uku kunokonzerwavo nekuti kune sarudzo dzichaitwa gore rinouya. Naizvozvo veRepublican Party vanoda kuratidza vanhu kuti vamiriri veDemocratic Party havagoni basa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze pamusoro pemabhiri maviri aya ari kunetsa mudare reparamende yeAmerica.
Pane mabhiri maviri avanoda kuti vapase, tingati mutemo wemari yezvirongwa zvavo zvokutonga, nokuti mutungamiriri wega wega unenge apindawo muAmerica unofanira kunyora pasi zvirongwa zvake zvaanoda kuita kunyanya muno muAmerica pamwe chete nemari yazvo. saka Biden wakanyora kuti vanoda mari inosvika 3.5 trillion kuti ikwanise kuti chirongwa chavo chokugadzira marodzi, marairway, mabhiriji chifambire mberi pamakore mana ari kutevera vari pautongi. Zvekare chimwe chikamu chemari iyoyo vanenge vachida kuti chiinde kuvana vanopinda chikoro macommunity college ayaya vainge vachienda mahara, pamwe chete nokurwisa climate change kuchinja kuri kuita mamiriro okunze tinokuziva tose. Saka ndo mari yacho yavanodai yamabhiri maviri wayo 3.5 trillion kuti ibvumwe ne House of Representatives igobvumwa zvekare namakurukota okusenate vagozosaina ivo vagozopuwa mari iyoyo.
Saka chinonetsa pakati pevebato remademocratic party ava chii? Sei vachitadza kuwirirana na president wavo?
Vari kutadza kuwirirana, vamwe vacho saamai sinema vari kutiwo havasi kuda kuti kuhouse of representative kunobva mutemo iwoyo wemari iyoyo kunge kuchivhoteranwa navanhu vamapati bepati imwe vachivhotera mutemo wemari uyu, imwe pati ichiramba kuti yamarepublican iri kuti aiwa hatidi. Vanoda kuti kana zvovhotwa ngazvivhotwe zvichivhoterwa navana vanhu vokumapati ose yatioti bipartisan iya kuti vazodii vazokwanisawo kupinda mazviri vozovhotavo ipapo. Ndo pana makakatano ipapo. Zvekare vamwe vanoti aiwa mari iyi yakawandisa, hurumende yeamerica yakachona nechekare nokuti hurumende yeamerica ine 26.8 trillion muchikwereti. Saka 3.5 ichange ichizowedzerazve pamusoro pe 26.8 iyoyo. Vamwe vachitiwo mari yacho yatinokwereta iyoyo 3.5 inozodzoserwa sei nokuti chikwereti. Saka ndo pana makakatanwa ipapo, pokuti vamwe vati yakawandisa, vamwe vati inozodzoserwa sei, vamwe vati aiwa tinoona kuti mapato ose ari maviri ngaadi ngaabatane abvumirane, kwete kuti bato rimwe chete rinotonga ringoti riri kuvhotera izvozvo chete.
The Republican Party munovaona sekuti vangakwanisa kuwirirana nezvinotaurwa namai sinema?
Zvinotaurwa namai sinema zvinonetsa kuti vabvume maRepublican, nokuti tinofanira kurangarira kuti vachangobva muutongi vamaRepublican avo kwavaikwikwidzwa vachirambidzwa zvinhu zvavowo namaDemocrats. Saka iye zvinoini zvaakuita sokuita kutsiva kuti hatima handiti makamborambawo hurumende ikavharwa. Saka iye zvinotorambawo vari kuti mari iyi yakawandisa nokuti vaziva kuti vaBiden vakapuwa mari iyi zvirongwa zvavo zvichabudirira. Zvirongwa zvavo zvabudirira maelektioni anozotevera vachahwira nokuda kwokuti zvirongwa izvozvo zvikabudirira. Saka vanenge vachizamawo kuti aiwa tikazvivhara zvirongwa zvemari izvi vakakundikana kuita mapromisi avakaita patinozoenda kumaelektioni todi tova zvavo todzoka.
Chii chinoitika kana pakasava nekuwirirana pakati peveDemocratic Party?
Pakasava nekuwirirana apa panoita zvinhu zvakaipa chaizvo muufumi kuamerica, nokuti hurumende ichange ichivhara manheru anhasi nokushayikwa kwemari. Government shutdown yakamboitika nguva yaana Trump nokuti mari yehurumende yakapuwa pavakatanga kutonga vaBiden iri kupera nhasi manheru. Saka vanofanira kunge vachiwedzera chitero chokukwereta, kuwedzera chitero tingatikwerete ngatichiwedzera pane iye yatinai chikwereti tikwanise kukwereta yakati. Zvirongwa zvehurumende, maofisi ehurumende, vashandi vehurumende ikokoko vese vachidzaka kusvika kuvari kumataundi uku kwese uku kunorejistwa mota kupi kwese uku vanoshaya mari yokuhora vakukona kuenda kubasa zuva ramangwana kana vakasabvumirana nyaya iyoyo nhasi kuti vaBiden vawane mari yokufambisa hurumende.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma Dr. Evelyn Dlovu kuva gurukota rezvedzidzo. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vezveutano vanoti havana kuudzwa kuti mari yavo yemihoro yave kubva kuhurumende. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa nhasi pakati peusiku kana dare reCongress rikasawirirana panyaya yemari yokufambisa hurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.